kwakanaka njemwa ndiri kuMozambique kuBeira ndoa ndiri kushandira ikoko ndinobva kumudzi kunonzi kuNyamanyora mubhuku rekwaChikuya
kuBeira makashika sei
kuBeira uku tinongotiwo nyaya yenhamo inenge iri munyika iyi ukaona umwe wako anenge akamboendawo ikoko kuudza kuti basa raurenge uchiita iri ndinoita zvekuweudha munhu wokutaura kuti hakwakatiwo kune basa unokwanisa kuwanawo mukana yekuti uite sekuende ikoko wotongokurosawo mabhodha iwawo wotongoenda wotongonobatabatawo uriko
saka muri kushanda zvakadii ikoko muri kubatwawo sei
tinongoshanda tichiita mabasa ekuti ukatiwo pane ino kambani womboshanda wakwanisa kutiwo ukaona mukana wekuti unozviitira zvinhu zvako wongoitawo uchingodaro tichingorarama tichitongoendawo mberi
maanenge yakadii muri kuBeira
inini ndinongoita zvekuti dzimwe nguva kana basa racho ndikange ndangoriwanawo ndinongoendawo mamba chindombodzokawo kuZimbabwe tiri kwamutare saka kungouya kwandiri ndichitongoita ndofunga ndatova nemakore anosvika kuma 4-5 mamba acho unozotoita zvekutodeedzwa kuti hakuna kukwaita basa rekuti wombotibatirawo sezvo unenge wakambowabatirawo basa rakanaka makambani imomo
tichitarisa nyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika ndo dzimwe dzasunda vana vezimbabwe vakawanda kuenda kunze kwenyika kwakamira sei muchienzanisa nekuZimbabwe
kunoku makore atipfuure zvinhu zvavo zvanga zvakati dzipirei asi ike zvino izvi upfumi hwavo huri kutosimuka kutodarika upfumi hwenyika iyi kwedu ende vane masapoti akawanda kana equipment yavo vanitori neequipment itori latest iriko zvitori modern kudarika zvimwe zvatiitinazvo kunyika kwedu ikoko asi kuti problem yavanayo ndeyekuti ruzivo manje ndo runenge rwuri rushoma rwokuti vanozvishandisa sei isusu advantage yatinayo ndeyekuti ruzivo takapiwa ruzivo kunyika ikwedu but pekurushandisira ndo panenge pasina saka vachizototidedzwa kuti tibati pamwe chete nawo asi upfumi hwavo ukatarisa kana marodzi kana kutakurwa kwemarara chaiko chaiko hapana paunomboona panongoswera pakati marara anenge aripo anototakurwawo nenguva kana transport yekutoendawo kubasa itori reliable
inyika yanga yakatarisana nedambudziko yehondo yanga ichiitika imiwo hamuna kusangana nedambudziko irore
hatina kumbonyanya kuafektwa nekuti kwatiri nekwanga kuine hondo yacho kunenge kune distance yakati kuriwo asi kungozotiwo dzimwe nguva waizongoti paunenge uchienda pane panonzi paethiopia ndopanenge paine nzira inoenda kumaputo neinoenda kuBeira neinodzoka kuuya kuZimbabwe neinoenda kusaidi kwacho kwanga kuine hondo kukrosa ipapa pamba zvino paimboita machallenges ekusechwa nekuita sei but generally kuBeira kwacho hazvimbo itori kwaita hakuna zvove zvove
totarisawo matambudziko amungadai muri kusanganawo nawo
ya matambudziko atinosangana nawo ndeyekuti dzimwe nguva paunoshanda ukashandirawo vamwe vanhu havazokuenzanisi mihoro nemari dzichishandirwa nevamwe vanenge vari munyika imomo vanenge vari zvizvarwa zvemunyika imomo mumwe munhu anogona kungotora advantage yekungoti uri kubva kuZimbabwe haachakupi mari dzinoenderana nedzinenge dzakatarwa pamutemo anongokwanisa kungokuti akushandisa kukupa mari yaanenge achingoda kana kungoti dzimwe nguva wapedzawo mabasa acho vanenge vachingoita zvavanenge vachingoda asi mazuva ano zviri nani havachanyanyi kudaro mazuva aperayo ndo pavaimbodaro vakutotibatawo sevanhu nekuti vanenge vachitodawo ruzivo rwedu rwatiitinawo
tichitarisawo zvamuri kuitawo imi manhonga-nhonga kuMozambique uku zvii zvamuri kuitawo kumusha mabasa ebudiriro
mabasa ebudiriro kungoti kana uri kunoku unenge une tarisiro yekuti dzimwe nguva kwedu kuchazotikonakawo ukashandawo unofanira kutenga equipment yako yekuti mawelding machine magrinda uchingounganidza dzimwe nguva wotumidzirawo kumba ikoko wongochengeta kana uine vapanhu vanenge vari kuti vanokwanisa kusana kumbozvishandisa vanosana kungoshandisawo ukatengawo chikafu food iyoyi ndive rimwe nyaya kunoitsa kunyika ikwedu kuzi ukakwanisa kutenga ikezvizvi kunyika ikwedu vakati dui iripo inenge iri paduty free saka unokwanisa kungoti watengawo ungoisawo pabhazi wotumidzira